vanorwira kodzero dzevana ava pamwe nenyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vanoti kushanduka kwoutungamiriri muzanupf hakuite kuti bato iri rikunde musarudzo kana risina kugadzirisa zvakawanda zvinotarisirwa neveruzhinji. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vabrian kagoro vanoti kunyange hazvo mumapato anopikisa mune nyonganyonga hazvireve kuti bato rezanupf richakunda musarudzo. Vakagoro vanoti utungamiri hutsva uhwu hukasagadzirisa mamiriro ezvinhu munyika vanhu vanogona kushaya hanya neshanduko yakaitika muzanupf.
Muziva here imi kuti muna 2008 opposition yanga isina mari? Opposition yanga isiri kutarisira kuti ichawana masitsi akawanda, asi muna 2008 ndoma yakahwina. Chii chakaihwinisa? Hakusi kukampena, nekuti vanga vasina mari yekukampena zhinji. Ruzhinji rwanga rwaneta nezvaiitika munyika. Vanhu havana kumbovhotera opposition. Handizivi kuti aripo here kubhurwa yakamboenda ko achiti musafema kavhotera zano. Handizivi. Vatoziva kuti kubva kuna 1980 vaingoramba asi kukauya dhongi vanovhotera dhongi, kukauya mumwe vachivhotera havanga vasingadi zano. So kana muchitaura nyaya yeopposition munofanirwa kuti muzive kuti hatisi kureva nyaya yechi yemabato. Tiri kureva kuti vanotonga vanenge vakwanisa kugutsa here ruzhinji rwevanhu, vakakonewa hokoni.
Vakasanobata chigaro chemukuru weZimbabwe Democracy Institute vaapekezela Gumbo vanoti sarudzo dzinoitwa munyika dzina kusununguka. Vagumbo vanoti kushandiswa kwemasoja mumabasa ehurumende kwawanda zvikuru zvekuti havaoni sarudzo dzichiitwa zviri pachena.
Kuti musiyano uripo mukati megavhenmendi yaEmerson Mnangagwa neyapurezidendi Robert Mugabe ndewekuti Mnangagwa awedzera wandu wemasoja munyazi matongero enyika, in particular mumaelection institutions ane zvekuita nemaelections. Muri kuona kuti actually zvaakaita kurita generali kuti azoita komza wezanupf, munhu uyoyo anonzi komza ndiye munhu ane relation nemastructures ezanupf yese throughout the country, and munhu wacho iyeye anenge netinted history muviolence, electoral related violence. Kandiyevusarudzo dzakasununguka pane masoja anenge chilida muone party wariti rimwe bato risina masoja.
Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi vafarai maveza vanotiwo kunyange hazvo zvinhu zvisati zvamira zvakanaka munyaya dzeupfumi, bato rezanupf rinogona kukunda musarudzo sezvo mutungamiriri waro vaEmerson Mnangagwa vari kuedza kusiyanisa utungamiriri hwavo nehwava Mugabe. Vamaveza vapa muenzaniso wekukwira kwemitengo vakati dai iri nguva yava Mugabe vakatomanikidza kudzikiswa kwemitengo zvisinei nezvikonzero zviri kukwidzisa mitengo iyi. Vatiwo kukokwa kwava Mnangagwa kuDavos mucherechedzo wekuti dzimwe nyika dzava kuda kukurukura neZimbabwe.
VaMnangagwa vakwanisa kurasa mapolicies aiitwa navaMugabe ayo anga auraya ikonomi yedu. Vava munhu avo kugadzira ikonomi vachishandisawo zvinhu zvinoshandiswa nedzimwe nyika kuti ikonomi yedu ive like normal economy sezvinoitwa kune dzimwe nyika. Uyezve tinotarisa tinoonawo kuti kudaidzwa kwavakaitwa kuDavos chinhu chikuru pakuti hongu tinoziva kuti kungodaidzwa zvekuti pane mari yatobuda, but fekti yekuti vari kuda kuvanzwawo zvinhu zvasiri kuitika muZimbabwe. Uko kuDavos uko vanoona mukana unotaura nevakuru vemabhizimisi venyika dzakawanda, vakuru vemakambani akawanda, unova mukana watanga tisina nguva yese, nekuti kungobva kumasvirekoto kubva hapana munhu aitomboda kunzwa nezveZimbabwe.
Asi maonero avamaveza panyaya dzekukwidzwa kwemutengo anopesana nezviri kuitwa nehurumende yavamunangagwa. Svondo rapera, mumwe wavatevedzeri vavamunangagwa vaConstantino Chiwenga vakasangana nevemabhizimusi vakavaudza kuti vadzikise mitengo yezvinhu. Vakapinda mumusangano uyu vanotiwo vakaudzwa navachiwenga kuti zvose zvakataurwa mumusangano navachiwenga mbune hazvifaniri kusvika kuvatori venhau, izvo zvakasiya vemaindastry vaine kutya kukuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.